Mumwe ari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopo kopo ndeamai Justina Kumwala avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa nekudaro madzimai aya achange ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fast kuhospital kubatsirwa nenguva yakanaka. Fadzawo chinoitika nechikopokopo chinotakurawo chi pano.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chennai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa. Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakov vashaini gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe, vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nema x-ray machine, vanhu vobatsirikana.
Vagwangwa vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudemo wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Minister of Health and Child Care, Air Ambulance, yatibatsira zvikopokopo. Saka iri kubudirira patikati pesheni airlift vakaita kuchinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridge yatingati geographical gaps, ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kubva pavana zana rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi-chimbi uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi makumi matatu kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo gumi nezvisere ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.